mo mmeledi we re me sangano re United Nations one itwaivo mo jare Dohan va uya ku Zimbabwe va tshida kunzwisisa ne na uye zvema ile zvema sanctions a chikutanga chakakosha kunzwisisa ndechekuti ivo avashandiri United Nations se an official organization yetinoziva very appointed through zvekunana Iran izvi zvakakosha pakunzwisisa nekuti zvinoita kuti tizobatsirikana kana tichida kuziva kuti maoutcomes ekushanya kwavo achange akamira sei. Zvakadaro hazvo zvakakosha kuti kuve nevamwe vanhu vekunze vanokwanisa kuuya vachitaura nevakuru venyika. Zvakakoshawo zvekare kutova kutaura nevari kuopposition kuti vanzwisise kuti masanctions ari kubatirira sei vanhu munyika, asiwo kuti hurumende inokwanisa kuita sei kuti zvirango zvacho zvibviswe, nekuti pane mhiko dzinofanira kugadziriswa zvakataurwa nenyika dzakaita sana America nana United Kingdom, kuti kana izvi zvisina kugadziriswa masanctions haazobviswi. Pane izvozvo United Nations haina simba rakanyanya nemachoices anoitwa nana America nana Britain pachavo. Takara tazviona kuti dzimwe nguva UN inoti nyika ngadziite zvakati, asi kana nyika hombe idzodzo dzisingadi hapana zvinogona kuitwa.
Kana United Nations isingakwanisi kuchinja maonero enyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe maererano nenyaya yezvirango, tingati chii chiri kudiwa neUnited Nations apa?
Maonero amwe ndekuti vanenge vachida kuti pave nepressure inogona kuiswa, nekuti vanhu vari kungotaura nezvazvo. Nyangwe zvazvo United Nations isingakwanisi kuchinja zvinhu pachayo, asi maonero amwe ndekuti vanenge vachiti mareports iwaya anogona kuzobatsira kushandura pfungwa dzevamwe vanomiririra America kuUnited Nations. Asi ava muzvare Johan vari kuya vane history yekunyora zvakawanda panhau dzemasanctions munyika dzinovhaiolata mahuman rights kufanana neVenezuela. Saka ndinoona kunge zvinotogona kukonzeresa kuti nyika hombe dzacho dziva dzacho kuti hatitomboteerere munhu izvi zvachose.
United Nations yakambotuma imwe nhumwa kuZimbabwe, amai Anna Tobaijuka, zvakabatsirei?
Maonero angu ndekuti amai Tobaijuka yakabatsira iyaiye Operation Mramba Tsvina. Yakanyanyisa kubatsira nekuti zvinhu zvaibvumiranwa ne vanhu veruzhinji kunyika, kunyanya idzo dzinyika hombe. Asi kana takutaura nyemasanctions inonetsa, nekuti mari dzinofanira kupiwa Zimbabwe maloan ende nawi kuti Zimbabwe haina futi zvekare kubhadhara zvimwe zvikwereti, zvozotiwo nyaya dzemahuman rights aya zvinonetsa kuti tingati pane chichabuda. Maonero angu ndekuti vangotambisa zvavo mafuta kuuya nekudzokera.
Kana United Nations ikaona kuti zvirango izvi zviri kukanganisa ruzhinji rwevanhu, munofunga ichatora danho ripi sezvo isingakwanisi kuchinja nyaya iyi iri yoga?
Vakawana zvakadaro vanogona kungotaura mareports avo. Ndinoona kunge zvare Donald ndivo zvavachange vachitaura, asi pachokwadi tinoziva kuti masanctions havatadzisi kupinza mota munyika, masanctions havatadzisi kubuditsa mari yakawanda. Masanctions anongotaurwa kana dziri nyaya dzekubatsira vanhu, uyezve masanctions chaaripo ndechekungovatadzisa kutravela kunze kwenyika kunova yoko kwavanoda kuenda kazhinji. Asi kuti ndingati United Nations ingazokwanisa kushandisa izvozvo kuchinja pfungwa dzevakaisa masanctions, andioni zvichidaro chingatobatsira matrips avari kuita ekuenda kunana United Kingdom, kukuti pavanonosangana nevakuru vekunyika idzodzo kuda vanogona kuita maconversations ekuchinja mazvirango zviri.